Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosungana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 11/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica vari muZimbabwe panguva iyo kukandirana makobvu nematete pakati penyika mbiri idzi kuri kuenderera mberi. Vamwe vanhu vari kuda kudzingwa pamisha yavo kwamahachi kumanikaland vamiswa zvakare pamberi pedare Major Street nhasi mapurisa uchengetedza mumwe mwana ane makore matatu mujeri iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Musangano weZimbabwe USA Business Forum watanga muHarare nhasi uchipindwa nemakambani akawanda pamwe nevana muzvina bhizimisi vakabva kuAtlanta, Georgia muAmerica. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica ava vari kutsvaga mikana yekusima mari yavo muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuSadag. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakutanga kwemusangano wemazuva mana uyu sachigaro vesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vati musangano uyu wakakosha pakukurudzira kuhidzana pakati peZimbabwe neAmerica kwavati kwakaderera
tinenge tichingotarisira chete kuti hurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica dzigare pasi dzirambe dzichitaurirane vaonane kana kutsvagana kana pachirungu kuti finding each other kuitira kuti patinenge taakutaura nenyaya yemabhizinisi pakati penyika mbiri idzi hurumende dzese dzinge dzakakosha dzinge dzichitibatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
vari kutungamira chikwata chabva kuAmerica cheAtlanta Black Chambers vaRicardo Berries vati vauya kuzozvionera kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe sezvo pasina ruzivo rwakakwana rungape kuti kuhisana kuve nyore
so we want to understand the opportunities the other opportunities that exist
tiri kuda kuziva mikana iripo mungave munyaya dzetechnology zvicherwa kurima kana kugadzirwa kwezvinhu
mumiriri weZimbabwe kuAmerica vatedious chifamba vati musangano uyu waratidza kuti makambani kuAmerica akasununguka kusima mari dzavo muZimbabwe vachiti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi pange kuri kukonzerwa nemanyepo anotaurwa nemamwe masangano enhau
Zimbabwe sekutaura nechamukuru mukuru wenyika vaemarson mnangagwa kuti Zimbabwe is open for business and naizvozvo ivo vari kuzvionerawo
vaenderera mberi vachiti kubviswa kwezvirango kune vamwe vakuru vakuru muhurumende nemakambani neAmerica svondo rapera kunotarisirwa kusimudzira kuhidzana
tine tariro yekuti vanhu vemabhizimusi vachatora iwoyo mukana wekuti vaone kuti izvi zvakabviswa izvi zvakabviswa muchokwadi here ende zvichabatsira here iye zvine zvati hapana anonyanyoziva because as long as paine masanction kuvakuru venyika the tag or the brand yedu inongoramba yakasvibva
America yakatemera vamwe vakuru muhurumende zvirango zvainoti hazvisi zvenyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu nekuita zveuori sachigaro wekambani yehurumende inoita zvekukoka vekunze kutanga mabhizinisi munyika yeZimbabwe Investments Development Agency ZIDA vabusisa mwoyo vanoti vanoona sokuti kudera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi pange kuri kukonzerwa nekurimirana muganhu kwenyika mbiri idzi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda musangano relabour economic development research institute Dr. Prosper Chitambara vaudza studio 7 kuti Zimbabwe ine mukana mukuru wekuvandudza kuhidzana kwayo neAmerica
kurerutsa business environment zvinosanganisira kugadzirisa nyaya yezvemitengo kukwira kwemitengo yezvinhu high inflation even mateksi yedu chayo anofanira kunge achiitwa fine tuned.
Chikwata chekuAmerica chiri munyika chiri kutarisa mikana munyaya dzekurima zvicherwa kuvakwa kwedzimba nemigwagwa nezvimwe uye CEO Africa Roundtable Zida pamwe neConfederation of Zimbabwe Industries vanotarisira kuti nemusi wechina pachasainwa zvibvumirano zvakati kuti zvekufambidzana nekuita mabhizimisi pakati pemakambani emuno nekuAmerica. Vakafanira kubata chinzvimbo chegukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika. Dr. Stembi Sonyoni vakurudzira makambani emuno kuti atore mikana ichabuda paZimbabwe US Business Forum. America ndiyo nyika ine upfumi hwakakura pasi rese, asi kutengeserana kwayo neZimbabwe kuri pasi zvekuti mukati nemakore gumi apfuura Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinokosha mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ekuAmerica chete $600 million, iyo ichitenga zvinhu zvinoita mamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica $400 million panguva imwe cheteyo. Muna 2022 na 2023 pane makambani maviri chete ekuAmerica akanyorisa kuti anoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe, uye gore rino pane makambani matatu chete anyorisa kutanga mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe vanhu vari kuda kudzingwa pamisha yavo kwamahachi kumanikaland vamiswa zvakare pamberi pedare raMajor Street nhasi, asi nyaya iyi haina kuenderera mberi zvakare sezvo vechipinge Road District Council vari kunzi vari kuda kudzinga vagari ava kuti vavake dhorobha vasina kutumira chapupu. Taedza kubata mumwe mukuru mukanzuru iyi Eva Robert Zirasha vakati titaure nava Blessing Mamvosha vanova mukuru muChipinge Road District Council, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamwe vanomirira vagari vesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku.
Nasi konga kui ni kare rangari kuende rambe ya tinga ti trial nekuti vatambo uya dingati nizwara shitaki nyaya yanga haka mmisa kutu jenjende mberile kuti pari kiyo mpakafi anenga haka mmiri la shpinge rila jisuti kanzo kana kuti ket ana kubira au ya saka dare la zonziri zoke zakari niswa peitini la shiti kana pasina rafakafi la nenge wawo ya waka mmiri la vuru mmeri na kubira shpinge rila jisuti kanzo nyaya nenge akura hasa nga jidoma mmeri la shakata na vanga wawo ya kutare vanga wari makumnavi ni vashanyu vanga 25 vakamboya asi pakani vamwe vane 10 vakamboya zvakare vakazonzi vakungomirirwa vese iri nyaya hwanichete.
Ivo vekukanzuro yechipinge vari kupa zvikonzero here zvekuti sei vasiri kuya kudari?
Zviri kuitika vazuru ndezvekuti nyaya dziri kupuwa vagari dzakangosangana-sangana inyaya dzekuti vechipinge radhisiti kanzu havana mapepa anoratidza kuti nzvimbo iyi yavari kuti vagari haya kugara zvakanaka inonzi chii uye vanhu vakapara mhosva ipi. Saka dzingori nyaya dzinenge dzichikotaurwa zvadzo, asi vechipinge radhisiti kanzu kare havana chinobatika chingapa vagari mhosva nekuti vagari inharaunda yavagari vachingogara ndo vatori nematsamba vanobhadhara mitero kumasvetishipiridhaa kumadhinzape. Saka zviri kuoneka patina kuti angambouya kwekutanga anga akamirira hurumende waringati state akanyibvunzurudzwa zvekuti dare ratinga richingoseka nepaaita akanyaya dzekuti aiwa ivhura purezidendi zvongozi chititaurira kuti ndezvipi zvinoratidza kuti ivhu iyi nderenyu uye miganu inotangira kuchinda papi. Saka ndinoona kuti vanenge vakamirira state kana kuti vakamirira avabhija vakwanisi kuya kukarire nyaya dzavanoshandisa nedzekungotyisidzira nekuti ai asi uri mudare vanenge vasina humbozi iri vanhu vanga vava kuti vaseka nekuvachinyira. Saka ndinoona kuti hapana angakwanisa kuuya achimiririra RDC kana kumirira nekuti anenge achitsvirirwa nevanhu vanenge vari mudare. Saka kuona kwangu zvichangosvika pakuti handisisiri pane angauya kuzomirira state.
Saka vanhu vangani vari kuda kubviswa pane kanzuro iyi?
Vanhu vari kuda kubviswa vese pamwe chete kwamahachi vanga vari 406 ndo vanga vakapiwa matsamba makumi marongomuna nevatanhatu ndo vanga vakapiwa tsamba, asi ava vanga vari kuenda kugara ava tingati 25 ndeva vanenge vakangoita kumiririra patingati marepresentative nekuti magweta edu anga auya nenyaya dzakangofanana tingaunzi munhu wese kukoti yatingati administration ye koti nenge ya difficult nenge akawandisa saka avaingouya vari assemble yekumirira vamwe vagari vose asi kuona kwedu mafambiro anonyaya mudare anongoratidza pachena kuti ha dare haringakwanisi kuona vagari vaine mhosva itori nyaya ingada kuzogadziriswa potariswa nyaya dzemitemo dziri pamba zvakanaka nekuita hurukuro yekuti zvofambiswa sei.
Mukuru wesangano rinomirira vagari re-Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunare kuChipinge. Mapurisa anonzi akachengetedza musunga mwana ane makore matatu kwemazuva matatu mushure mekusungawo ambuya vake nevamwe vairatidzira kusanganisira mumwe mudzimai ainge akazvitakura kuHonde Valley Manicaland achivapomera mhosva yekuratidzira pachikoro cheSagambe Primary School. Vanhu ava vakasungwa nemusi wechitatu ndokuzobudiswa musungwa nemusi wechishanu. Mapurisa akavapomera mhosva yekukanganisa kuitwa kwemabasa echikoro pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vagari ava vainge vachinyunyuta nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwemabasa kwaiitwa nemukuru wechikoro ichi vaIvans Mwaturura. Vanhu vairatidzira vakadozobuda mujeri mushure mekunge sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rapindira. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro audza Studio 7 kuti kana nyaya yave mumaoko emapurisa havachakwanise kutaura nezvayo vakati tibate mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Vanyati vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revasungwa ava vatatenda sigauke.
Kukutika ndezvekuti pane vabereki vanobva kunzvimbo inonzi Sagambe kwaMutasa. Vabereki ava vanga vane zvinyuto zvavo zvavanga vachida kuti vapetisheni kuvaofficials veeducation nevakuru vechikoro vanga vari panzvimbo iyi. Saka mukuda kuisa zvinyuto izvi zvavanga vanazvo vakazosangana nedambudziko rekusungwa mushure mezvinzi vanga vachikonzera yatinoti iyo disorderly conduct pachirungu. Saka mukusungwa imomo pakazosungwa madzimai maviri nevamwe varume vanokwana ita 4. Pamadzimai paviri apa ndopanga pane vamwe mbuya vanga vane muzukuru wavo nemumwe mudzimai anga akazvitakura vakazowanikwa vakazochengetwa paRuda police station.
Mapurisa pamutemo ane mvumo here kuti anga achichengetedza tichitarisa mwana mudiki akadai?
Tinenge tisingatarisire kuti zvakadai zvinge zvichiitika nekuti tinotarisira kuti kuchengeta munhu mumusungwa inzira yekuti munhu azoiswa pamberi pedare. Hatingatarisiri kuti mbuya ava nekukura kwavaita uye nemuzukuru nesituation yavangada munhu angada kuiswa muusungwa. Zvikuru sei takatarisana nenyaya yekuti mhosva yacho yavanga vachipomerwa yedisorderly conduct haizi mhosva inganzi ine udzamu oro huremu hungazoita kuti munhu anga achichengetwa muusungwa. Saka taitotarisira kuti kumwe zvekuda mapurisa aizovapa yambiro kana chenjedzo kuti munodiwa kuti munge muchizoenda kudare vozouya vachizoenda kudare vaita arrangement kana vaitawo kugadzirisa kuti mwana awana anenge achiwanda zve atizotarisira mwana. Zvekuzoti mubereki nemwana zvese zvinge zvafanana nekubata turo negwenzi rayo mwana anosvika panguva yekuchengetwa mutapwa nekuda kwekuti mubereki kana kuti ari kumuchengeta ari kupomedzerwa mhosva.
Saka nyaya iyi yamira papi pari zvino vachaenda kudare here kana kuti
chishanu musi wa8 takaenda kudare tine mutarisiro yekuti vachaiswa pamberi pedare asi mushure mekukurukura nevanochuchisa mhosva vachuchisi vakawana zvakakodzera kuti nyaya imboiswa padini vanhu ava vasaiswa pamberi pedare vachiwedzera kuzofeya feya yatinoti iyo vanozoita zvekuvasamona.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatatenda sigauke vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti Zimbabwe, Malawi neZambia dzirikundikana kuchengetedza kodzero dzemadzimai anotenga nekutengesa zvinhu kune dzimwe nyika kana kuti informal cross-border traders. Izvi zvabuda mugwaro idzva raburitswa nesangano iri. Madzimai anonzi anorohwa kumbunyikidzwa munyaya dzepabonde kutyisidzirwa nezvimwe. Izvi zvinonzi zvinowanzoitwa nevashandi vehurumende uye vamwe vanhuwo zvavo. Amnesty International inoti nyika nhatu idzi hadzina mutemo yakati simbei inochengetedza kodzero dzemadzimai uye nyika idziwo hadzina kuisa runyoro rwadzo pachibvumirano cheInternational Labour Organization chinochengetedza kodzero dzemadzimai nevashandi kana kuti ILO 2019 Violence and Harassment Convention. Taedza kubata gurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa asi vati vanga vari musangano. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano reCross Border Traders Association.
Upfumi hwemuZimbabwe nemararamiro emuZimbabwe mazuva ano aoma. Nzira yatinokwanisa kurarama nayo ndiyo yekutengesa, ndiyo yakutorwa nemadzimai akawanda kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Asi kana vasvika munyika dziri kunze dzakaita seSouth Africa kana Zambia, kana kuti kana vakubva munyika idzodzo vakudzokera kuZimbabwe, vasvika munzvimbo dzakaita sepabhodha vari kumanikidzwa kubhadhara mari dzavasingakwanisi kubhadhara. Zvimwe zvokuti kana vakabhadhara maprofit ose anopera, kana achinge asingakwanisi kubhadhara mari idzodzo ndopavanenge vazombunyikidzwa kuti vapinde panyaya dzepabonde. Kana vachinge varamba ndopavanenge vakutonzwawo vachishungurudzwa nemaofficials egovernment, kana kuti vanogona kungosaidzirwa kuvanhu vanogona kuvabira vavatorera zvinhu zvavo.
Saka zvamuri kukurudzirawo hurumende dzemunyika idzi kuti dziite kuti musarambe muchimbunyikidzwa zvakadai?
Tinokumbira kuti hurumende dzemunyika idzi dzikwanise kukurudzirawo vanhu kuti varemekedze kodzero dzemadzimai. Mudzimai munhu anofanira kuvachiremerera, munhu asingafanire kumuvhunyanyidzwa, munhu asingafanira kushungurudzwa, asi munhu anofanira kuremekedzwa. Maonero edu isu madzimai, tine basa rakakura. Kana zvichinzi musha, tinenge tichiti hakuna musha unomira pasina mudzimai. Kuti zvinzi nyika yamira, nyika iyoyo haifanisi kumira pasina madzimai. Saka tinokumbirawo kuti vatungamiriri venyika idzi dziri kushungurudzwa madzimai vakwanise kukurudzirawo vanoshandira munzvimbo idzodzo dzakaita semabhodha kana kuti kumabhazi kuti vakwanise kuremekera kodzero dzemadzimai. Hakuna mudzimai anofanira kubatwa nenzira inomushunguruza vanhu vachingotarisa vasina zvavanokwanisa kuita, asi kuti vanofanira kuremekedza kuti mudzimai zvinhu zvaari kuita ari kuitirwa mhuri yake kana kuti ari kuitirwa nyika yake. Saka chatinokumbirisa ndechekuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe.
Asi idzo dzimwe nyaya dzamasimudza idzi muri kumbomhan'arawo here? Zvinofamba sei mukamhan'ara?
Kazhinji kacho nyaya dzakadai tikadzimhan'ara vamadzimai mazhinji vari kusema nenyaya yekuti hakuna nyika dzinosvika. Kunyanya kumapurisa ndiwo kwatonyanya uwe. Unoenda kunoripota nyaya yako, nyaya yako isedza unenge wachida mari kuti vakubatsire. Vanenge vakutaura izvozvo zvepabonde futi kuti vakubatsire. Saka kwakuti tichienda kwacho tinenge takusha kuti tienda kupi kuti tione rubatsiro.
Muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano reCross Border Traders Association vanga vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana kuMalawi vanoti panofanira kubviswa mutemo wekuvarambidza kubvisa nhumbu. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano munyika iyi yekuti vanhu zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 vakabvisa pamuviri munyika iyi kubva muna 2022 kusvika muna 2023. Munyaya dzezveutano, Zambia yatambira majekiseni emushonga mutsva unodzivirira kuti munhu atapurirwe chirwere chemukondombera cheHIV. Izvi zvinoreva kuti pasi rose Zambia yave nyika yechipiri kushandisa Jackson iri riri kushandiswawo muAmerica. Mushonga mutsva uyu unonzi Cabotegravir uye unoshanda kwemwedzi mitanhatu. Mukuziya nezve nyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni.
Mushonga uyu une zvakanaka zvikuru asi une zvimwe zvatinofanira kungwarira. Mushonga weCabotegravir ndiwo mushonga watakushandiswa kuno kuAmerica watova negore tichiushandisa kuno kubaya avo vanenge vaine matambudziko nekunwa ari mapiritsi. Wakanaka nokuti unobayiwa kamwe chete pamwedzi miviri zvinopawo munhu mukana nenguva yekuti ambokangana nezvazvo. Asi kuda kuti vanhu vazive kuti mushonga uyu unonzi Ndewe PrEP kana kuti pre-exposure prophylaxis.
Munorevei ipapa mungatsanangura?
Kana tichiti pre-exposure prophylaxis tinoreva kuti uyu mushonga uyu hausi wekurapa utachiona weHIV asi kuti ndewe kudzivirira. Munhu anobayiwa mushonga uyu munhu anenge aongororwa akaonekwa kuti haana utachiona weHIV. Kana abayiwa mushonga uyu unozoita kuti iye ange agadzira masoja ekuti akasangana nemunhu ane utachiona mukana wake wekuti abatire utachiona unge usipo kana kuti wakanyanya kuderera zvakanyanyisisa. Saka mushonga wakanakira kuti kana tikabaya vanhu vakawanda zvinoreva kuti vanhu ivavo kana vakuzoita zvekusangana pabonde mukana wavo wekuti wabatire utachiona weHIV unenge wadzikira zvakanyanya. Asi tine yambiro hombe yatinenge tichida kuti vanhu vanenge vachitora mushonga uyu nemachiremba vazive.
Iyambiro ipi?
Yambiro iyi ndeyekuti toda kuti vanhu vasakanganwa kana kuti vasafarisa kuti sezvo pava nemushonga wavo wavanopiwa uyu saka vakungoita madiro ajojina, nekuti pane zvimwe zvirwere zvavanogona kubata uye hakuna mushonga uri 100% kunyange iri nhomba. Zvandambotaura kuti mushonga uyu iPrep kana kuti inhomba inoita kuti munhu adzivirirwe kuti asabatira utachiona. Asi zvinogona kuti nepamwe vamwe vanopotsa vobatira utachiona uye kubatira zvimwe zvirwere zvinogona kuzovapinza muna staisireva kana kuti munjodzi hombe chaiyo chaiyo. Saka kana vanhu vatora mushonga ngavachirega kukanganwa zvavo kuzvibata nekugara vakazvidzora mukurarama kwavo kunyanya yakatakatarisa panyaya dzepabonde.
Zimbabwe ingakwanisa here kuti inge ichiita zvamuri kutaura izvozvi tichitarisawo kuti Zambia inenge iri padhuze?
Tingati Zimbabwe kuda munzvimbo dzakaita semari mumadhorobha nokuti zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa kuti vanhu vari mumadhorobha kana kuti mumaguta akabudirira zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa uye panenge paine mukana wekuti vanhu ivo vagone kuongororwa kutione kuti vane utachiona here kana kuti havana. Asi kuzoenda kumaruwa kana takatarisa mamiriro akaita Zimbabwe, Zimbabwe haina hwaro hwakakwana hwekuti tingagona kundotesta vanhu vari kunana dotitoko kana kwacheche tichiona kuti havana utachiona here. Hatina infrastructure yacho iyoyo. Saka infrastructure iyo kana kuti hwaro hunofanira kutanga huchinge hwatovakwa. Kana hwavapo then ndo zvinozoita kuti Zimbabwe ikwanise. Asi vari mumadhorobha hongu tinoti Zimbabwe ine infrastructure inogona kupindurwa kana kuti kitwa revamped kuti tione kuti mushonga unogona kupiwa here.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunare muVirginia muno muAmerica. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa kuburiswa kwevashandi vepamuzinda weAmerica kuHaiti, uko kune vanhu vari kurwisana zvinotyisa mushure mekupandukira hurumende. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDan Moyo.
Zviri kuitika kuHaiti unoziva zvinorwadza chaizvo. Patanga gang violence again, inyaya yagara iriko kuHaiti. Magangs asikuda hurumende iripo right now yava Henry. Saka zvavaita vaataka ndofunga even presidential palace nema police stations. Ndingangoti vari kungoataka magovernment institutions. Magang aya toziva kuti akabvira kukare from the 1950s. We know kuti uyu angari dictator uyu Francois Duvalier ndiye akatanga zvemagenga aya paakacreata yaizi matontoni makute maparamilitaries sandosa tichiona nyaya yacho iyi haisi kupera inyaya yakabva kare yekuti vagare magenga aya achirwisa state government
vamoyo zviri kuitika muHaiti izvi zvatiri kuona zvinogona kuzviringa here zviri kuitika muAmerica USA
zvinogona kuzviringa because inyaya yekuti manje paita hondo panapa paHaiti zvinoratidza kuti Haiti government yacho haisisipo for sure yakakolapsa kwangosara kuti mapurisa nemilitary kutraya kurwisa magangs aya saka zvichareva kuti marefugees achatiza tagara tichiziva kuti kune problem already paborda nenyaya yemarefugees especially marepublicans ava kuti marefugees haasi panobvumbudzota uyo kuamerica saka since Haiti iri padhuze neamerica tichaona vakawanda vachiuya vachitraya kuti vatize zviri kuitika kumusha kwavo of which kunoku zvichatanga imwe conversation takuenda kumaelections tichanzwa naDonald Trump kuti Biden ari kuvhura mabhodha achiunza mbavha nemagangs ari kubva kuHaiti saka nyika haisi safe so yeah it is going to become a political issue pamaelections
vanhuongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaden moyo vachitaura natanonoka wande westudio 7 vari muvirginia muno muamerica yave nguva yenyu vateereri kuti muzvitaurire mega zvamunofunga
aiwa ini ndine murume uyu anoti vamunangagwa rekedzai vatonge ndivo vakarwa hondo kati vamunangarwa vacho avairwa hondo vari voga here vakarwa marwiri echihondo vari voga vakawanda vakarwa hondo navamunangagwa ivavo vanotoda kutongawo hondo haina kurwa nomunhu mumwe chete yakarwa navakawanda vakawandisa vana baba vedu vakafira kuhondo ikoko vakafa vasina mbousununguka vakawanda vamwe vaanotova navo muzanu pf imomo isu hativengi vamunangagwa hativengi zanu pf asi tinovenga matongero avo vamunangagwa vanhu vanovenga matongero avamunangagwa ngaambobvawo kupinde munhu
infact ri munangagwa emazoni akutotamba nenguva nyaya yekugadzisa gukura hundi ndeyekutongoti iye pachake iye azviise kumapurisa ndokuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kwete kuti unotsvaga zvimachifi wogadza zvimachifi zvako wozviisa munguva inei zvisingazivi negukura hundi ndozvoodana kuti uyai tigadzise nyaya yegukura hundi makambozviona kupi kana vachida kugadzisa nyaya yegukura hundi ngavatsvake machifu anga aripo nguva iyoyo navakuru vanga vakote zvana charumbira i zvana fortune vanhu vakudzidzira kuita politics hamusisina munhu weculture netsika muzimbabwe wamunhu wepolitics nerimwe basa roda kutoti riiswe munhu wanoziva zvechivanhu zvetsika nemagariro kwete zvana charumbira zvava kuda kuitwa zvepolitics haiwa hazvisizvo
makadi makadi zvenyu vanhu vamwari munoona kuti timu reariya rinonzwa namunangagwa reariya ndo vanhu vasina kana basa nevanhu vezimbabwe havana kana basa nemasankisheni avari kutemerwa havana kana basa noupenyu hwavana vezimbabwe dei vanga vainobasa noupenyu hwavana vezimbabwe vaipaza here dzimba dzevanhudzorongopaza vanhu vasina mhosva vakazvigarira zvavarikutsvaka zvepokuraramira vanopaza dzimba dzevanhu havapi pokugara saka havana kana basa noupenyu hwavanhu vane basa noupenyu hwavo because there's a difference between kutonga nekutungamira avari kutitonga
kune vanhu vezanu ndinoreva kuti mundibatsirewo nokupindurawo mubvunzo uyu mwoyo yenyu inofara chaizvo muchisapota munangagwa kuti atsikirire zvinhu kuti zvisabuda zvegukura hundi atsikirire kuti dzamara asazikanwa kuti akafa sei atsikirire kuti vamasaya vakafa sei navamwe vese vandasiye kudoma mazita munofunga here vanhu vezano kana kuti kunyange vechidiki vacho mangwana zviri pauriwo tichazokuonawo nyangariswa hamukanganisika munoreswa pakutaura pamuromo mobva manyangariswawo sezviri kuitwa vamwava tinozoti kudini nemi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera vateereri musakanganwawo kunzwa chirongwa chedu chelive talk na8 pm nhasi apo tiri kutaura nyaya yenzara tombokupai misoro yenhau muchidimbu vamwe vana muzvina bhizimisi vekuamerica vari muzimbabwe panguva iyo kukandirana makobvu nematete pakati penyika mbiri idzi kuri kuenderera mberi Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Anukone kene mfaro ndinu wenyu Blessing Zulu, Dream Washington DC. Tukisa yamina Gibbs Dube, munaoze, Isindebele.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngoMvulo mhla ka 11 Mbimbitho 2024 nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze khangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwasela America labo bengathengani.
Ukhale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe US Business Forum ubuthanise osomabhizinisi bawo leZimbabwe nabakwele America.
So simangile namhla sivuka sathola ibulawayo yonke ivulwe ngamapolisi la nxa sifanisile ukuyofaka ama-petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapolisa lapho kade siyafaka khona emhlahlandlela ekuzinjiwe.
Abacele lebandla lemthokazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Jirombo Mudenda bathi babinjwe ngamapolisa ukuba batshengisele namhla obulawayo. Ingcwethi ezichubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba bazaphinda ukungqikelana kukhetho lokudinga umongameli wakwelemerika umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lomongameli Joseph Biden ngama-Democrats. Zonke lezi ndaba lezinye zizayilandela. Osomabhizimusi bakwaleZimbabwe lakwabamelika abaqale umhlangano wabo namhla eHarare weZimbabwe US Business Forum bathi bafisa ukuqheliswa okwezinga laphezulu kubudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu oqoqwele uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Investment Development Agency ZIDA ohlose ukuba kuqheliswe ubudlelwano phakathi kwamabhizimusi amazwe la womabili. Okhokhela iZIDA umnumzana Busisa Moyo uthe kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lokuthengiselana okuphansi kakhulu lele Melika lona elomnotho olesisindo esikhulu emhlabeni jikelele. Umoyo uthe bahlose ukuba amankampani akwele Melika amukele lokho okwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuba bazetshala imali elizweni.
Osomabhizinisi ukuthi bafake imali kumabhizinisi aseZimbabwe ukusungula amabhizinisi amatsha, ukuqhelisa amabhizinisi akhona. Yikho esikhangeleleyo njengeZIDA. Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze khangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwasela America labo bengathengani.
Uqhubeke sithi kuminyaka esanda kwedlula ele America belingazimiselanga ukutshala imali kuleli ngenxa yamazwi akhuluma kubingele Zimbabwe aphuma embikweni eyethulwa ngabezindaba esithi unethemba lokuba lokhu kuzaguquka.
Ukukhulumisana kwethu le-United States bekungani kuyahlupha kodwa sibona ngani kuyancibilika nxa sikhangele ukukhulumisana kwethu njengabosomabhizinisi kuyancibilika ukukhulumisana.
Usomabhizinisi wakwele Melika omele amankampani akwele Melika kulumbuthano umnumzana Ricardo Beris uthe bafuna ukuzwa ngamathuba amabhizinisi kwele Zimbabwe.
To hear and listen to some of the officials that have shared both opportunities that are here in Zim from ZIDA, hearing from the ambassador, it is very encouraging. And so I think we move forward with more confidence on the opportunities that lies here on the ground.
Vesilapha silalele amathuba atholakala eZimbabwe. Sitshelwe ngabezida la ngumeli weZimbabwe kwele Melika kulethemba elikhulu ngoba amathuba akhona kuleli.
Umeli weZimbabwe kwele Melika umnumzana Thaddeus Tshifamba uthi bathemba ukuba osomabhizimusi bakwele Melika bazathola intshukuntshu yokuzetshala imali elizweni ngemva kokulwazi oluzaphuma kulomhlangano.
So we would want more and more American business persons to come to Zimbabwe to see for themselves the investment landscape that exists here and help change the narrative, the negative narrative on Zimbabwe.
Sifuna osomabhizimusi abaningi abavela kwele Melika ukuba beze eZimbabwe bazibonele bancedise ukuguqula indlela eZimbabwe elikhangelwa ngayo.
Eminyakeni elithume edluleyo elemelika leZimbabwe athengiselwa impahla engaba lesisindo sokuyizigidi ezifika amakhulu ayisithupha zamadola $600 million okuyisisindo esibikwa siphansi kakhulu. Iqula labo sobabhizimusi abasuke esigabeni eseGeorgia kwelemelika libikwa liqale ukuya kwele South Africa kumalanga asanda kwedlula. Lisuka eZimbabwe leliqula likhangelele ukuya kwele Zambia lingakagqibi uhambo lwalo emazweni awezwekazi leAfrika. Ngimele iStudio 7 useHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ecele lebandla lemthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Jilumbo Mudenda lo mnumzana Mbonisi Gumbo athi namhla avinjwe ngamapholisa ukuba atshengisele kobulawayo ukwenzela ukuveza ukungasekeli kwabo uhlelo lokuhlela umbhuqazo wegugurawundi oluzaqhutshwa lonyaka zinduna emaphandleni eMatabeleland. Umudenda ophethe okwesikhatshana isihlalo somgcini sihlalo webandla leli uthi amapholisa abegcwele edolobheni leli loba benelise ukuhambisa ingwalo zabo ezijulileyo ezimumethe izikhalazo zabo kubaphatha intambo bakarhulumente. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba obona ngokwethulwa kwemibiko yeofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uhlelo lolu lwenzelwa ukuba abantu bekhumisane umlota ngokubulawa kwezihlobo labangani ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Umdenda uthi awumangalisi okwenziwe ngamapholisa.
2 weeks back, safaka notification emapholiseni ukuthi isipikitshe mhlaka 11 kungunamuhla kuyimali against indaba ye-government of Zimbabwe, indaba ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi kufuna ukusebenzisa iy'nduna zakithi to heal or to deal with the issue of igugurawundi. So thina ukuhambisa kwethu izincwadi besilokhu sikhulumisana namapholisa esikhathini sonke lesi esidlulileyo, but unfortunately anti abantu laba vele i-structure bayitshelwa eHarare. So they never granted us the permission. Basivumela kuphela ukuthi lina lizahamba peacefully abantu abangu-4 or 5 beyoyenda over ama-petitions kuma-ministers of state for provincial affairs ahlanganisela much south much north leibulawayo metropolitan. So simangile namhla sivuka sathola iBulawayo yonke ivinjwe ngamapholisi la nxa sifanisile ukuyofaka ama-petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapholisa lapho kade siyafaka khona emhlatandlela ekuvinjiwe lapho kade sifuze ukuthi siqalisele khona imatshi yethu ekuvinjiwe. So kunzima kakhulu indoda lo ukuthi uzama ukuthi esebenze njani.
Ye nina khonapho kupetition khonapho vele batshelani lifuna ukuthi kwenzweni.
Besibatshela ukuthi umthetho we United Nations under the United Nations Genocide Convention of 1948 ayivumi ukuthi umuntu oyenza umbhuqazwe ethonisiswe ngeyinye court decided the International Court of Justice. So we cannot allow amachizi ukuthi ahendle indaba eyombhuqazwe ngoba it is out of the context of the Genocide Convention of 1948.
Ngakho-ke lithi kumele kubanjwe mbala.
Lokho thina sithi uMnangagwa noSidney Sekeramai noChiwenga, all of those who are still surviving ama perpetrators must be prosecuted by the ICC. That's the procedure. That's what the law says. We United Nations. Kunothi ukuthi bezithonisise bona ngoku-appointa amachiefu abo abasebebanika izimoto abasebebanika ama-laptops. It's a violation of the international law.
Lo ngumnumzana Jilumbo Mudenda omunye wabaphethe okwesikhatshana isikhundla somgcini sihlalo webandla lemthwakazi Republic Party. Sixoxe laye ekubulawayo. I-Studio 7 ithinte amapholisa ecingweni kodwa alile ukuthathwa amazwi. ati abe MRP bebengaphuwanga ilungelo lokutshengisela kobulawayo kodwa kawaninganga isizathu sokungaphenduli isicelo sabo. Izakhamizi zesikhintini seMangwe esigabeni seMathabeleni South zicela uhulumende ukuba aphange abasize ngokudla, ukubagebhela izibholane lokubadingela ukudla kwezifuyo esezingasela madlelo ngenxa yokungani kahle kwezulu lonyaka, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume ngesikhathi izakhamizi lezi zisabelwa ukudla ezimnyama eMqegula Business Center phansi kohlelo lwe-Lean Food Program olukhokhelwa inhlanganiso yamazwe omhlaba eye-World Food Program bemanyene lohlangothi lwentuthuko lenswelo kaZulu kuhulumende weMelika olwe-United States Agency for International Development labenhlanganiso eye-World Vision. Abanye abathole ukudla ngosuku lolu unkosikazi Cecilia Nyoni othi babhekane lendlala esabekayo.
Ah, siyalamba kunzima le masimini kuchile kakhulu. Inkomo zasiphasa zibona inkothe phakathi kwamasimu. Sidla lapho nokuba sikuyindlela sokuchile vele.
Ukhansila ka Ward 2 eMangwe umnumzana Chechukuza Ngwenya ucela uhulumende ukuthi aphathise engakhanyeli ibala lomuntu ngoba uhlupho lusabalele kuzifuyo abalima ngazo lakuzakhamizi.
Hayi, indlala ikhona inkulu kakhulu, sicela ukuncediswa mpela kakhulu ngesandla esingathi siyengezelele ngoba kuyabe kungathi kuyafanana uma kuthola abantu abalutshwana kusho ukuthi labantu abaningi bazazoboleka.
Ilunga ledale lephalamende elangena phansi kohlelo leproportional representation eMangwe unkosikazi Evelyn Ndlovu ucela ukuba uhulumende engalibali izifuyo esezithwele nzima ngokuswela amanzi kanye lamadlelo.
That more boreholes be drilled and that we put feeding trophies within each borehole. So we really appealing to you for the feed for the animals.
Sicela lisihambisele ilizwi kumongameli usicelele ukudla kwenkomo, amanzi, amabhoholo lokudla komuntu wonke watsha njengoba ubona lawe minister.
Ekhuluma eMangwe ngosuku lolu umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo umnumzana July Moyo uchaze ukuba uzahambisa izikhalazo zezakhamizi kumongameli Emmerson Mnangagwa.
Sechibagwe muno chinechabva mukumbira kune fightiwa namambo wenyika president kuti kuno kwangu kuZimbabwe kwaita zvara.
Ngizamazisa umongameli uhlanganisa lomphathi ntambo obona ngezokulima njalo silokudla okubuyayo kuvela eRussia njalo sikhangelele ukucela kumazwe abalisa iChina leMelika iWFP leEU.
Uhulumende ngaphansi kogatsha lwezokulima uthi usaphakathi kokuhlolisisa ukuba bangaki abantu abadinga usizo lokudla elizweni lonke jikelele kanye lokuncipha kwamadlelo emaphandleni kubangelwa yikoma okubaselwa yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino esihlasele umhlaba wonke. Uhulumende uthi kusukela ngomnyaka odlule sekufe izifuyo eziphose zifike inkulungwane ezilithumi 9875 njalo inani leli lilakho ukwedlula lapho ngoba abanye abakhulumi ukuthi sebefelwe yizifuyo. EleZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye lalonyaka. Isigaba seMathabeleland North yiso esihlaselwe kakhulu yindlala ukwedlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree ezimnyama ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ye-Amnesty International ikhuphe ugwalo oluveza indubo ezibhekane labesifazane abachapha imingcele besiyathenga impahla yokuthengisa. Ugwalo lolu lubhalwe kulandela ukuqwayisisa okwenziwe emazweni athi iMalawi, Zambia leZimbabwe, njalo luveza indaba ezigoqela ukudlwengula, ukuthathela impahla, udlakela, ukuswelakala kwendawo zokuhlala, umumo wezamabhizimusi lezimota abahamba ngazo, phakathi kokunye. Ugwalo lolu luveza njalo ukuthi amazwe amathathu la abhekane lodubololu awakathathi isivumelwano somhlaba we-International Labour Organization 2019 Violence and Harassment Convention Instrument ovikela amalungelo abesifazana ukuthi ube ngumthetho. Umphathintambo wendaba zabesifazana uNkosikazi Monica Mtswanga ekhuluma emkhosini ukuthakazelela usuku lwabesifazana ngeviki edlulileyo wathi kulenhlelo eziningi ezokuvikela abesifazana eziqhutshwe nguhulumende kodwa welekela ngokuthi kusakuningi okumele kwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba udaba kancubo we-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo kwaZulu ekunhlanganiso yeNakhora umnumzana Evidlela Ncube.
Luzisa ubuhlungu kakhulu lolu daba, kodwa njalo luhle kakhulu ukuthi luphume lube semphakathini ukuze uZulu azi, uhulumende azi, bonke abathintekayo abangancedisa ukuthi kulungiswe bazi. Kusiya phambili kakhozadikazi, ngakho-ke ukungalungiswa kuzabe kuwukuthi siyehluleka njengabantu, wehlulekile uhulumende kanjalo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi lolu daba luthathwe ngendlela eqinileyo, lulungiswe masinyane ngokuba luyalimaza kakhulu. Ukushukuluzwa kwabomama kuyinto embi kakhulu.
Kulolu gwalo lukhuluma njalo ngokuthi kulamazwe amathathu kuphela ase-Southern Africa akwanisa ukuthi athathe umthetho we-International Labour Organization ovikela abesifazane, kodwa iZimbabwe ayikho phakathi kwamazwe la. Lokhu libona sengathi kumi njani?
Kuyinto embi kakhulu ukuthi kube njalo. Bekufanele ukuthi njengabantu abadlula ezimpini bedinga amalungelo, kungabi khona umuntu ongelalungelo phakathi kwelizwe. Ilungelo labesifazana lilungelo loluntu, lokho sithi yi-human rights. Ngakho-ke kumele uhulumente akusukumele khona lokho. Zonke nje izinto eziyizivumelwano zamalungelo emhlabeni wonke jikelele kumele zenziwe zibe ngumthetho eZimbabwe, kungabi khona okusala eceleni. Kungabe kuphathelene le-torture, kungabe kuphathelene democracy, lokubanjwa kwama-election labomama, labasha, labantwana, konke kumele sikuthathe kuzosincedisa ukukhulisa amalungelo abantu bonke phakathi elizweni leZimbabwe.
Kungaba kuyini okwenza ukuthi uhulumende engagijimela ukuthi athathe izivumelwano lezi azifake zibe ngumthetho eZimbabwe?
Sani lalokho ezikuchoyo engavumelani lamalungelo lawo abantu abaphiwayo. Ungakhangela nje isibanga esesithethwe kungazange kwalethwa i-Convention Against Torture. Kukhona lokho kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi akunakuvuqa kakhulu ngokuphathene lelungelo loluntu phakathi kwahulumente. Nanxa i-constitution yethu kuyenza kucace ukuthi i-torture ukuhlukuluza kakuvumelekanga, asikasithathi lesi sivumelwano somhlaba sisibethe sibe sisebenze phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuyinto enye yalezo zinto kumele sibone ukuthi njengabantu beZimbabwe siyayiguqula, ukuthi uhulumende noma ngophi ngokhona ozayo bonke bathathe izivumelwano zomhlaba zamalungelo ngendlela eqinileyo.
Umnumzana Evidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu esebenza lenhlanganiso yeNakhora ubexoxa ecingweni lotabo kaNcube kweStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelane leMelika, namhla sixoxa lomnumzana Hagings Msimanga odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika ngokhetho oluzayo. Kusase kukhangelelwe ukuba ibandla lama-Republicans lelamademocrats azaqhubekela phambili ngokhetho lwama-primaries ezabelweni ezitshiyeneyo. Incwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba waye ngumongameli umnumzana Donald Trump uzakhethwa ngama-Republicans, ukuthi-ke njalo kukhethwe umnumzana Joe Biden kubandla lama-Democrats loba esaphikiswa ngabanye abafisa ukuncedisa kukhetho olukhulu lukamongameli ozaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sixoxe lo Msimanga ngodaba lolu.
Ya abantu bazokhetha abakukhethayo ngoba phela lapha sisezweni okuthiwa i-democratic government angithi abantu ibona okufanele ukuthi babe ne-power yokuthi bakhethe aba
yes singathi ke khonokho abakwenzayo kuqhatheke kanganani ukuthi bakwenze khathesi kusiya phambili
I think lama primary ngakuthi abantu babone ukuthatha uthi ubona ukuthi kushona kangani nxa umfula ugcwele so i-primary yabasiza ukuthi babone ukuthi abantu ba gravitate towards who between those two guys.
Yeah,
so it's important for people to know going forward ukuthi hayi kungathi kume kanye.
Yeah, ngasikhangela kodwa ama Democrats sikhangela njalo ama Republicans. Singathi vele abantu labo kusaziyo ukuthi bazangena kukhetho ngakho ke ama primaries abaziqhakathe kangalani.
Ngokuhamba kwezinto empeleni ukuthi i politics yalapha seyangcola nje. Ngiyakhuluma ukuthi abantu bayakhetha but kunabantu abangaphezulu abanezimali ezinkulu abayibona abakhethayo. They can set up who is going to win and who's going to lose. Iyona into yakhona engathi isi ifi engathi sesifuna ukuba ngalawa okwenziwe emazweni anjengawethu Zimbabwe. It's not realistic ukuthi abantu ibona abakhethayo. Sekune ne influence enkulu from the parties that influences how people should vote.
Yes, ngathi ngamanye amankampani into njalo labo businessmen abafundisi ngafaka lokho kuyabakhunjuka.
Yebo, kunjalo, kunjalo.
Akuhluphi lokho umsebenzi? Akuhluphi nxa sikhangela i-democracy?
Kuyahlupha. Ngabe akuseyona i-democracy. I always say kubantu I don't know why the other party went to a democratic party because to me a democratic party yona engathi is so ignorant about what democracy is. I-democracy kubona ngabantu labo abaphezulu abanezimali ezinkulu abanandaba noma-American ama-democrats. I-democratic party ayinandaba.
Sikhangela ke ukuthi kusasa khonapho lukhetho oluqakathekileyo kuyaphuma ngapha siyakubona vele umnumzana Donald Trump kuma-democracy ngumongameli Biden. So kuyiwa phambili kwenzakalani?
Sekuyikuthi phela bazama ukuzisho ukuthi lawo manga abaqambayo bazokwenza lokhu nalokhu for the country ukuze nxa sekuza ama-final voting ngo-November abantu ba-choose on the basis of those promises which most of the time are not authentic promises but that's the way it is nxa sekusuka lapho kusiya phambili it's not also about purely how many people voted for how many vane system yabo I'm sure uyayazi wena kudube ngoba kulezo zinto mina I'm not very much there kunama delegates abawasebenzisayo for each state angikwazi ukuthi asebenza kanjani lawo ma-delegates eyona a-decidayo ukuthi kuzowinwa kanjani kuzoluzwa kanjani
nxa bekhankasa abantu indaba yewela nxa betshela ezinye izinto siyakuyozela lokhu sigebhe amadibha endaweni ongelankomo khona siyenze lokhu lalokhu imigwaqo ngaphi ngaphi indawo abantu bewela kukhonokho
ye lezo zithembiso phela kunjalo ngikubona kufana nakhona kwaseZimbabwe kwima-African countries lezo zithembiso yizizona ezi-influence abantu what they are going to do and we still believe our leaders that they are going to do what they say.
Lo ngumnumzana Huggins Msimanga odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika wexoxa le-Studio 7 eseMarietta eGeorgia. Ngokomanje othi siphelelina ithuba lina abalaleli bakaStudio 7 ukuze liphe imbono yenu ngokwenzakala endaweni ezitshiyeneyo.
Studio 7 nabo bonke abalandeli nabathandi bokulalela izindaba linjani linjani linjani. NguBernard Khumalo oqhamuka laphana kosikhobokhobo enkayi kwelasezimu ngisemzansi lapha komaqhelwane ngukhomishina lonageti laphana. Ngibabaza indlala ekhona istadat yonke lonyaka amadoda ngisithi mina ikakhulu kubafuyi ngithanda ukuxwayisa ukuthi ma ngabe unenkomo ezithi 20 manje zisaqinile ungathandabuzi ukuthatha ezingu-5 uzidayise udinga ukudla nemithi yezinye ngoba kothi kuphela unyaka ungabe ungasela lutho esibayeni. Yisi sixwayiso engiza naso namhlanje lapha mayelana ngomumo womkhathi okhona indlala esibhekane layo linjani kodwa heyi mehlo madala dala sacini ukuxoxa
bonge njalo ithuba sifingele Studio 7
yalalela sesizwile futhi ukuthi labantu bezamPF baqhubeka besebenzisa ama-office obuhulumende abakuwo ukubamba abantu inkunzi abantu abangasebenziyo abahluphekayo elizweni. Kambe ukugebha imigodi, ukufaka amasola, ukugamba inkuni, ukubagola amacimbi ezihlahleni, izinto ezifana lalezo zonke lezi nto sebefuna imali kizo. Bahlangana phi bona le entweni zikankulunkulu ezintweni abantu abazenzela zona emakhaya? Kambe lake la uzwakhe lokhu. Abantu makuwukuthi into le ayibaphathi kahle, abaphathekanga kahle. Unless makuwukuthi ubona ku-right bantu beZimbabwe, makuwukuthi into le liyibona i-wrong, ayiphathi kahle. Tira nokhansila labo labo MP laba bayibathi bebhoda labo bethinga amavoti ukuthi into le yababuyele bayatshela uhulumende wabo lo ukuthi khona asifuni le nto le njalo kasiyithandi. Makuyukuthi andesi makuyukuthi khona uhulumende lo esengu-landlord nasesingamarotsha kuleli lizwe, ya sizabhatala. But makuyukuthi khona uhulumende lo ufakwe yithi abantu, singayithi abantu uzibuse lo abakhuluma ngaye lathi uyasebenza lakithi, kuzamele ubonakale ngokuthi basihloniphe bayiyeke le nto le. Asifuni, asiyifuni le nto yokubhadalisa into ezingelangqondo ngenxa yokuthi badinga imali yokufundisa, yokuyafundisa abantu abo phetsheya le bebetete emuka besiyayelatshwa khona le phetsheya thinasisifeni ezibhedlela zempilo abafowethu labadadewethu bayafa la labogogo bethu bayafa ezibhedlela lapho akula mithi le mali yakhona leyo akwaziwala ukuthi bayisaphi ngoba izikolo lamaklinika siyazakhela kula ma-ambulensi emakhaya. Yokusijwayela nje lokho abakwenzayo lokhu bakwedlalela kithi. Ngiyabonga masingakobulawa ephumule emadokini.
Bantu be-Studio 7 sisebenza ezinhlizi sinika iindaba ezimnandi. Ake ngikhulume lokhu kuncane, angifuna ukubanda ngokukhuluma. Liyabona umbangazwelo okhona wamabandla ezombosazwe lo usukela izanu kubuyele kodwa kuthiwa i-TPC, kube Mthokazi Republic Party, kubuyizaphu. Asiyombangazwe yokukhulula abantwana babantu le, yimbangazwe yokuzidingela imali ukuthi ungarejista kuphela. Suphiwe imali kuphela urejiste, suphiwe imali ukuthi leparty yakho enje. Akuyindawo lokhu, ngumlilo wama-newspaper, yikudlala ngesikhathi lokhu. Kanti awuboni ngaso ukuhamba bawudiliza sebeqalisa okunye. Ukuhambe yokudiliza sebeqalisa okunye kudlala ngengqondo zabantu. Akulalutho kukhuphe umuntu lokhu. So 1980 abantu besehluke ukukhipha izanu, babonani namhla izaphuma into zokudlala njengengqondo zabantu. Ayiyabona
Studio 7, salibonani. Isicelo enginaso mina la Studio 7, besicela ukubhorelwa amanzi ngoba amanzi sikhangale bomfula, fanele sijambe umfula sokha amanzi, sinesikotsho esisodwa. So thina imize ngale kwemfula asinaso sibhorani, so sithole kanzima kakhulu ngale mandawe ukuze asinawo amanzi. So kunzima kakhulu, amanzi bayasaveya mpela bayathola ukuthi akhona kodwa ukuthi bayabhore nkani. So siyacela Studio 7 ukuthi ngathiwa i-government ingangenela basibhorele amanzi. Ngiyabonga igama nguVusi Muzi Sibhaka.
Sakaza abathandekayo, sanibona nonke esithandekile mhlanga. Obaba uGandhi kabokancuve nikanike basakazi. Hayi, siyabonga bezindaba esizizwayo enisithulela zona. Sengimangaza yilena ey'nhlale engizwayo le ukuthi nakho sebevimba uchamisa naye, noma ethi sezizamile okunye bamvimba. Kahle kahle bambangisane umntana abantu.
Labo-ke ngabanye babalaleli baka-Studio 7 besiba imibono yabo ngokwenzakala eZimbabwe. Lingakhohlwa i-Life Doc lamhla sikhangela ngesimo sendlala ehlaseleyo kwele Zimbabwe. Singahehlukane zihlobo ukuthi sikhangele ezinye kade silazo. Uqale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe ye-Business Forum okuthandise usomabhizinisi lemelika labele Zimbabwe. Olivalisimoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.